Munyika maita chirwere, chirwere chehurumende isina hanya nevanhu, isina basa nemacitizens, inotora mari ichiendesa kune zvimwe zvinhu zvisina basa. Taitarisira kuti hurumende pari zvino yainge yagadzira hwange koriari kuitira kuti magetsi awedzere munyika. Yakatadza kubhadhara mari inofanira kunge ichibhadharwa kuChina yainoti shamwari yayo. Iko zvino China yakuda kutotora hwange koriari iyoyo ende ikasabhadharwa, tichatoenderera mberi nedambudziko rakanyanyisa rekushaya magetsi. Zvavakawana kubva kuSmith regime vatadza kuzvigadzirisa kuti zvirambe zvichishanda. Kariba dam yakavakwa naSmith nepower station yacho vatadza kuimaintaina kuti irambe ichitipa magetsi. Saka totori nedambudziko munyika. Unotoshaya kuti kana vachitaura kuti Zimbabwe is open for business vanorevei, nekuti hakuna bhizimisi rinofamba kusina magetsi.
Dr. Mavaza, mazwa zvataurwa navadzokora, uyewo nyaya yedambudziko remagetsi rakabata nyika iri, munoti?
Totaridze kuti Zimbabwe neZambia yakaiwa nedambudziko rekushaya kwemagetsi kubva nezuro nemarume zuro. Zvichitevera dambudziko rakaita kana pachiri rinonzi synchronized blackout, zvine Zambia neZimbabwe isina magetsi. Chivi zvakato nevanoona magetsi kana the Southern African Power Protocol or Power Pool Coordination. Magetsi haasi zvaka nekuda kwekutadza kutonga kwehurumende. Magetsi asvika nekuti pane chaitsika kana kugwenya remagetsi renyika inobata nyika mbiri, Zimbabwe neZambia. Iko zvino izvi nyika mbiri vari pachimbi chimbi kuita kugadzirisa dambudziko iroro. Chimwe tinofanira kuzivikanwa.
Musati maenda mberi Dr. Mavaza, dambudziko harina kutanga nechipiri nechitatu, idambudziko ragare riri rumwe ramagetsi muZimbabwe.
Asi dambudziko razoita kuti magetsi aya arambe ashaike kwenguva yakareba sezvakaita nezuro nemarume zuro. Idambudziko rakonzerwa iroriri neproblema yakatarwa chaiyo. Magetsi agara riri dambudziko nekuti kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika, asi hurumende yakagadzira gwenya rekuwazi ranga riri kunobewa navadzokora kuti vakadyira mari vakagadzira rikatoshanda magetsi akatobeka nani. But pakati yakaitika iyi mazama airapfuura ende iri kuramba ichingoitwa ichingowedzera nemazuva ari kuchera iri pakati pekugadziriswa, hainei nekutadza basa kwehurumende.
Vadzokora, ndazwa muchiseka, pindurai tinzwe.
Ungatadze kuseka, zvinotosekesa chero mbavha yakawanda. Vamavaza vari kuti nyaya iri kuitika muZimbabwe yemagetsi haisi man-made. Voda kutaura zvakare kuti zviri kuitika kwese kwese. Aiwa, hazvisi kuitika kwese kwese. Magetsi ari kuenda muZimbabwe zvakanyanyisa, zvakapfurikidza mwero. Uye nyaya yavari kutaura kuti haisi man-made, iri kutori man-made. Ndivo vari kutadza kubhadhara mamillions ari kudiwa kuhange power station. Ndivo vakagara pasi vakanyorerana nechina vakati itai zvakati, vakapiwa mazibhiri akakurisa kupfuura mwero, nekuti ndo zvinoita China izvozvo. Inobatirira, haisi shamwari yakanaka.
Dr. Mavaza, pane vamwewo vari kuti dai hurumende yakwanisa kuti iise solar muDzimba kuitira kuti magetsi ari kugaiwa munyika achinangana nemaindastiri, munoti uye munoona chiri chinhu chinoitika here?
Hurumende yachotanga yakatoisa bhajeti yekuti vanhu vaisirwe solar muDzimba. Iko zvinozvi kune makambani akawanda ari kuisa solar muDzimba mumaruva, vanhu vachibhadhara mari shoma shoma inobvira pa$3 to $5 pamwedzi yekuisira solar. Kana mazuva akatarwa akwana vanenge vasisabhadhari nenge yava yavo. Kana in other words, vari kungotenga mishini inoteya simba rezuva kuti rishandiswe mukati meDzimba. Saka iko zvinezvi hurumende yakatora seproject number one kuti by next year, kupera kwegore rinouya, dzimba dzakawanda dzinenge dzava nesora kubva mumaruva nemumaguta chero pauri muZimbabwe varoedza kutaura kuti tikwatishandise sora dzakanyanyisa, nekuti zuva ndiro rasina rakawanda kupfuura zvimwe zvese zviri kuitira izvo. Saka haisi nyaya yepolitics. Vadzokora ngavadzidze kunyara kuti kana vataura pamusoro pedambudziko ngavasangoisa munyu pasingaiswe munyu, ngavaise chokwadi chivandudzike chega chibude pachena pasina nhema dzakazadzwa neuvengi wemunhu akaenda nyika yake.
tipende chirongwa wazokora dambudziko remagetsi ringagadziriswa sei zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa
dambudziko remagetsi rinotogadzirisika kana hurumende yabuda munyaya dzekupindira vachiita tumaprojects twenhema projects ichotaurwa iyoyeyo yakangofanana neyakaitwa nachivhayo kuti akapiwa $172 million hakuna kana chakaitwa kugwanda ikoko ndozvavatanga kuita zvakare ipapa chavanofanira kuita kusiya maprivate entities achipinda achigadzira masolar farms ivo vachiendesa kune vanhu vanoziva zvavanoita kwete kupa maprojects nematenda kunana chivhayo nemachinese asina kuvimbika tine mazimbabweans ari muno mudiaspora anogona kunoita basa irorero nekutofambisa zvinhu zvakanaka
Dr. Mabvaza tipende chirongwa dambudziko ringagadziriswa sei
dambudziko riri kutogadzirwa izvozvo sechera vataita nyika iri kuedza kuti matiwe nemamwe magetsi anoshandisa zuva atoti sola chepiri tirikugadziswa zvakare kuti tive nemamwe magetsi iwayo anoshandisa mvura atoti hydroelectricity panga parokanganiswa nevanogadzira magetsi pagadziriswe uyezve ehe chokwadi chekuti dzimweni dzenguva panowanikwa huri mumabasa anenge achiitika hurumende iri kuedza nepainogona kubvisa chese tingangova huri kuti nyika igowana magetsi akakwana